Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Opa akasvika ndobva atotika mutambo nekuti tambo yanga ine moto zvekuti yaitopisa hudzu kwangu pasaiti deni ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yemagetsi huru yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo.
Inyaya inyaya yaifa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicho kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections at 2023.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda sezvayakataura, asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petem, mapato ose achitarisira kukunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri yokwa munzvengeregwi kuchitungwiza nhasi iri kuchengeta mwanasikana wavo ane makore gumi nerimwe akatsika tambo yemagetsi yezesa akabatwa ndokufira pamugwagwa ipapo munzvimbo yekuma New Stands nemusi wechina. Sekuru vemufi vaLincoln Wezhira vaudza Studio 7 kuti mhuri iyi ndeyevanhu varombo uye haina rubatsiro rwakakwana rwakabva kukambani yezesa, vachiti kunyangwe mapurisa havana zvikuru zvavati vaita pamusoro penyaya iyi. Tatadza kubata kambani yezesa kuti tinzwe divi ravo, asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. VaWezhira vanoti mhuri yokwa munzvengerebwi inoda rubatsiro ruzhinji zvikuru kubatsirwa nemazano okuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Pane tambo yemagetsi yanga yakadonha the previous day, which is Thursday. So kuma New Stand, kwakaita kuma New Stand, saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaidarika ipapo kuti jambai 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 jambai, nekuti zvese yanga isati yauya kuzoita se kuzoatenda. Then on Friday vana ava vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba, saka iye ainzi aidya maputi, aikonzendera nekudya maputi. Then ndopa akasvika ndobva atotsika tambo, nekuti tambo yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsu kwangu pasaiti. Then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana, musikana?
Musikana, musikana ye.
Zvaitika izvi chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadeedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident. But then zvo vakatobvunza mufiri wekuti saka muchaita sei kuti bodhi iite se ibvapwa. Then baba vemwana nekushaya vakati haina hatina kana chii kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei kangu bva ipapa achinoita se achinoradzikwa nekuti nini handina mari. Vanhu vezesa vaibvunzava. Then ndo pakazouya nekusaziyawo leke information, pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati ino vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei. Deni ndopaka zvokuona kwapina ropala. Zvese not agreed yet kuita any expense. So vaka mari dzakatokondiridzwa nevanhu vemuraini kuti pina ropala itore mwana iendese mwana kuwara hospital. So zvadaro zvese vet isusu hatina kuti tinogona kubatsira nazvo, tinokwanisa kubatsira kungochemawo sezvo kuita vanhu.
Saka pari zvido pane zvati zvaitwa nehurumende mapurisa kana nani zvake
ezvitis hapana chati chaitwa zvese yacho ndo yakazoguma kukoopareta pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu tanogona kubatsira mafunal expenses chetena chikafu nezvekufunal ropala ndozvavakabatsira nazvo ende ndozvavakataura kuti their help goes as far as that. Then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa chizvinhu vachifamba nechi negwara chairo so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not. Zvinova zvakazodhilia mwana uyo akuratidzwa mangwana Tuesday from Friday. So as it is yes haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kubatsira nekuti kuri kunaya so we have also asked kuti can they provide knowing zesa vanawo matende that can you help us netende since kuri kunaya ende nhamo iyi yabva yaita se yabva yaribe sports saka munokwanisa kutibatsira wakati aiwa no hatina zvinhu zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo ndo protocol yedu yekubasa kuiko.
Pane chakati chaitwa here nevabereki kumangara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi? Pane zvavakamboita zvakaita sezvo?
Nyaya yakangotorwa sepolice report not is kumangara incident is such. Then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti no izvezvi zvezi it is itai zvirikuda zisa yacho kati idaita mapost mortem chimboita zvavari kuda then kana izobhutwa kesi inozobhutwa after handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaita.
Saka mwana anochengetwa nachipiri?
Nachipiri ndizvozvo.
Achachengeterwa kupi?
Kuzororo.
Vabereki vacho vakadi navo vari kuzvitora sei?
Vasi kuzvitora zvakanaka vakabatikana zvikaita no they are very poor family.
Tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira vangabatsira sei?
As it is chatiri kuda pari zvino I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikiro akaita zvinhu izvi nekuti tiye kugona kunge tisina ruzivo rwakakwana asi maitikiro akaita zvinhu izvi we feel kuti zvoni iyo zese yacho should be held liable nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negedzi maybe dai vakadzimawo magetsi kotonzi magetsi acho aienda knowing kuti tambo iri pasi panopfuura nevanhu nekuti parodhi haina ku haina kunzi kuserika parodhi chaipo chaipo panga yakadonhera kwekuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikanzwawo wacho parodhi panotofambwa nemunhu wese.
Avo vange vari sekuru vemufi vaLincoln weZhira vachitaura vakamirira mhuri yokwaMunzverengwi vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Vanoda kubatsira mhuri iyi vanogona kuvabata panhamba dzinoti 0775991679. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti panofanirwa kuongororwa zvakasimba uye nekukurumidza kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakasvika sei pakutengesa gwaro rimwe chete revavhoti kana kuti voters roll nemari inoita zviuruzana nemakumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica $187,000. VaMasie vanoti uku kutyora kodzero dzevanhu kunokonzera kuti vatadze kuvhota vachiti mari iyi yakawandisa zvokuti nyangwe mamwe mabhizinisi haawani mari yakadai. Zeki akazivisa nezvemari iyi mushure mekunge rimwe sangano rinongorora zvesarudzo munyika rakazvimirira re-election resource center raibva kuwana gwaro revavhoti apo Zeki yakavaudza kuti vanofanirwa kubhadhara mari iyi. Vamasiye vanoti mapato mazhinji munyika achatadza kuwana gwaro iri, izvo vanoti zvichakanganisa kuvhoterwa kwavo zvinoreva kuti kodzero dzevanhu dzatyorwa.
Nyaya yezeki yekuti varikuda 187,000 inyaya inoenda yatingati to the core year inonzi fairness yemaelections. 187,000 imari isingangobatiki chero nani zvake. And zvinokonzera kuti pasaite access yatingati voters roll nemapato ayo ari kuda kuparticipate mumaelections. Inyaya yekuti tinoona kuti election yemuZimbabwe election inonzi iri very expensive for any ordinary person anenge achida kupinda mumaelections aya. Nangoti chasana even mapato anopikisa anonzi ave mahombe acho 187,000 chai chaiyo imari yakawandisa chai chaiyo kuti paprojiswe voters roll inova iyo inofanwa kuve iri pajekerere nani zvake, yekuti chero even an ordinary person ari muZimbabwe anokwanisa kuaccessa that.
Mamboti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu. Nyaya iyi ingaitwa sei vamasiye?
Inyaya yafa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicho kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections are 2023. Ndinoziva kuti nyaya iyi yemapage anonzi mapage evoters roll kana kuti mari yemapage evoters roll imari iri gazetted nenyaya yemutemo. Saka uyu mutemo uyu zvinotadza kuti mutemo muZimbabwe kunyanya nyaya dzemaelections aya mutemo usina kunyanya kualignwa neconstitution kana kuti usinyanya kudzamiswa kuti unyatso kuongororwa kuti maelections emuZimbabwe ave ari achiitwa andikati ine mena iri free and fair. So pachada kuongororwa zvekare kuti iyo ZEC ya mutemo yairi kushandisa kuproducer voters roll mutemo here uri kuenda nebumbiro redu remutemo constitution muZimbabwe zvinova zvisiva yandikati siri kunyatso kualigna nenyaya ye free access to the voters roll or free access to electoral materials dzinofanwa kupiwa kana kuti any public person or any political party. Saka zvinhu zvoti tichitarisisa zvinhu zvinofanwa kuongororwa ende zvinofanwa zvisingaitiki kuti paite mari dzakawanda kudaro dzinova dzichiproduswa a public document inofanwa kuve iri public iri available ku public for public consumption.
Ko kana hurumendewo ikati zvinodhura kudhinda magwaro evavhoti akawanda munoti pamusoro pazvo?
Kana iri nyaya yekuti mapepa ari kushota muZimbabwe kana kuti pane kukwanisa kuva pachiitika kuti kuda maybe kuprinta kwacho kuri expensive, voters roll rinofanwa kuri kana online because no zvinhu zvave online zvofanwa kuchionekwa nechero munhu ungava uri muZimbabwe ungava kupi vakwanisa kungologa in kana muwebsite yezeki racho zvinhu zvofanwa kuo zvichionekwawo nemunhu ari online zvokuti kana pakada kuita nyaya dzokuprinta munhu anofanwa kuzoprintawo at their own expense. I don't think zvinhu zvingave zvichitadzika in this day and age yatinayo ye technology. Saka nyaya ye 187,000 inyaya inoshungurudza and inyaya inofawe isingataurike panguva inoyi nekuti voters roll for the republic and richionekwa nemunhu wese zvake muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mapurisa muSouth Africa achiri pakati pekuferefeta nyaya yevanhu makumi maviri neumwe vakawanikwa vakafa mune umwe mugodhi muSouth Africa asi pasina chinoratidza kuti vakafa sei. rimwe gweta riri kutarisisa nyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti zvinogona kuti vanhu ava vakaenda pasi pasi pemugodhi uyu kusinganyanyi kusvika mweya wekufema vachitizve mishonga inoshandiswa mimigodhi ine michetura zvinova zvinokonzerawo kufa kwevanhu ava vaMachingura vanoti mapurisa vari kutaura neumwe akararama njodzi iyi kuti vanzwe zvakaitika
unoona tanonoka Johannesburg yakatanga kudhara ana sekuru vedu vakauya kumamines kuma1950-1940 saka mamine aya adzika zvakanyanya asi zvinoitika manje ndezvokuti makambani mahombe paanobuda akutadza kushandisa migodhi iyaiya isusu vazhinji vekuZimbabwe vekuMalawi vekuMozambique vanenge vasina mabasa takajaira kudhara kuzviitira gold panning kunyika dzedu saka kana tatowana mukana uyu tinobva tajambira pauri zvinonetsa manje pamamines aya ndeyekuti akanyanya kudzika saka kukwanisa kufema kilomita pasi peunderground anonetsa magasi anoshandiswa kuburitsa nekuchera maminerals aya ari poisonous mamwe achona pamwe pachona zvinenge zvisiri zviii zvemagasi zvinenge zviri zvekutoti mweya mushoma ikoko nemadzikiro akaita mamai saka zvinogara zvichiitika kuti vanhu vanowanikwa vari gurupu re 29-40 vakafa asi pane incident iyi kakawanikwa vanhu 21 pavanhu 21 ipapo about 12-14 ndo vaibva kuZimbabwe zvinoitika manje tanonoka kuti uzoziva kuti ndo zvinenge zvaitika panenge pakabatwa munhu mumwe chete akararama votora munhu iye vomuendesa kumatare edzimhosva vonomuti kune mhosva nokuti hauna kunge wakataura kuti vamwe vako vakafa ndo kuzobuda kunoita nyaya idzi asi kazhinji kazhinji vanhu havanongosiyiwa vakadaro vanhu vakawanda vaunonzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakarovera kuJohannesburg ndo zvimwe zvacho zvinoitika zvinozokonzera kuti vanhu vafe votadza kudzokera kunyika dzavo dzavanenge vakabva
saka pari zvimwe zvaMachingura chii chatichataurwa nemapurisa chii chavanoti vaona pane zvavamboti vataura here mapurisa
ehe mapurisa akatora munhu mumwe chete wavakaona akararama kusekishini iyoyo wavakaona ari mupenyu vakamuendesa kukoti asi anga ari kuchipatara kwenguva yakatio kuti akwanise kuve asimba akukwanisa kutaura zvakanaka vakaendesa futi mabodies aya kuforensics kuti vanoona kuti chii chakakonzera kuti vamwe vamwe vakaonekwa vane zvitupa vamwe vacho mazita avo chaiwo anoratidza kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vakaita sana masimba ana tafara ndo anenge ari mazita avo kana zvinonoke kuti uzive kuti vanobva kuZimbabwe saka vakabva vaona kuti 14 saka vanoratidza kuti vabati vamiriri vehurumende yeZimbabwe
kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi nhano iri kutorwa nemapurisa ne kakuti nehurumende ndeipi chii chavari kuda kuita pari zvino
unoona chanonoka chinonetsa ndechekudai suku hazvina kunaka kuti vatadzise vanhu kuti vaite raramo mabasa anonetsa zvavo muno musouth africa zvese kumasouth africans nekumazimbabwe saka kana vanhu vachitenga vaona pavanogona kurarama unoziva maomero akaita Zimbabwe iwe unozviziva kana vanhu vaona pekurarama pakaita sepapa zvinenge zvaoma munhu wese kunyange musouth africa zvinenge zvakamuomera kuti avashayise raramo avati musaite izvozvo
avo vange vari gweta vaCrispin Machingura vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi News Day rinoti gurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuka vakaudza vagari vekwaChinyamukwakwa kuChisimbanje kuChipinge vavakange vachipa maplots pakupera kwesvondo kuti vachapiwa zvikwanisiro zvekurima kana vakavhotera ZANU-PF nomutungamiri wayo vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. MuNews Day makare, nyengo dzeParamende dzinokurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vati zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti vapedze uori hunonzi huri kuitika muzvipatara. Vanomirira makokova muParamende vaJames Stole vebato reCitizens Coalition for Change vakaudza vaChiwenga kuti vaudze veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamungasei vashamarari. Tiri kunoko kumhiri yegungwa tiri kuchemawo tiri paJosa. Vanhu vari kufa zvisingaite. Tisinoziva kuti gavhumendi yedu inotibatsirawo here. Tiri kunoko kumamaini kunoko. Kutotiza munyika nekuoma kwezvinhu hakusiwo kuda kwedu, bati tiri kupera kunoko. Vamwe vakafa kukuruga sitroku uko. Isu tiri munomu muDaviton munomu. Ndomatirivo vanhu vari kupera. Tizivewo hewo.
Maswera sei Studio 7 ese. Kuri sei kumukoma Jonga, mukoma Blessing. Inini zvangu ndine urombo nenyaya yandanzwa iyo, nyaya yekuputswa dzimba kuri kuitwa muguta. Strategy yekuti vanhu vese ivavo vachaputsirwa dzimba vachatiza for HY kumboenda kumaruwa. Zvinhu kazvinenge zvinomira zvakanaka vana vasitina pokugara. Vanhu vavo vaenda kumaruwa nguva yekuvhota ichinge yasvika. Vanhu vavo havasi kuzokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanenge vari kunzvimbo dzavasina kurejista vari. Istrategi yeZANU-PF inogara ichiitwa nguva nemisi iyoyo. Saka zvinhu zvakaita seizvizvi zvetina tichikumbirawo kuti kudai zvagadziriswa munyika. Zvokutaura zvangu ndiri paCape Town, South Africa.
Inini chandaingoda kusapota ndosapota murume uya wakati aiwa tingangeita politics tiri kuno uku kunana South Africa. Tinodziitira panhengerekeni pamhepo asi zvaakataura ndinozvitenda spirit kuti handeitindovhota tisangotaura. Ende vari ikoko ukoko vakatomira nokuvhota kokoko, saka handeitindovhota. Manje mukangoramba muchingotaura kuti ana mugwadi hapana chavanoziva, ana muchangu hapana chavanoziva. Imi ndimi musina zvamunoziva manje, nokuti muri kuno kuSouth Africa muri kutaura musiri kuZimbabwe. Endai mundovhota ndokuti tibudirire. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvatanga kusvika panzvimbo dzekuvhotera mumatunhu mazhinji muAmerica kutsvaka rutsigiro rwesarudzo. Kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzepakati petemu kwakapera nezuro, zvino vanhu vatanga kusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire. Tabata nyanzvi mune zvematongekuro enyika vaDon Mweo kuti vatirondedzere.
Nyaya yandaona ini ndingatange nemafinal rallies aitiwa nezuro. Pataona President Barack Obama naPresident Joe Biden vachikambena zvakanyanyisisa kuPennsylvania nekuMaryland. Tikaonawo President Trump onaivo vari ku Ohio vachikwikwidza ona iyo iko saka zvoratidza kuti midterm elections akakosha steric kumabato ose maviri aya madhemocrats nemarepublicans izvozvo toziva kuti madhemocrats ndivo vakabata House of Representatives neSenate saka vari kutarisira kuti vangamutse mavhota zavo vemadhemocrats kuti vaende kunovhota vaite on the other end marepublicans vonaivo ari kupusha achitaura nyaya dzeikonomi inflation kukwira kwezvinhu vachitraya kuti vainfluence vanhu kuti ngavachivhotera chii marepublicans
so kuona kwenyu pari zvino zvakamira sei chii chamuri kuona
mapools ataona so far ari kuratidza kuti marepublicans ungati pahouse of representatives vari kuratidzira kunge vangaitore based on mapools ITU ari kusuggesta kuti vanhu vari more concerned nenyaya yeinflation whereas madhemocrats ivo vari kupusha nyaya yekuti imi vanhu changamukai demokrasi yenyu inogona kuenda pano mukavhotera marepublicans because tarisai zvavari kuita wani vakatoningirikira shandisa supreme court kuti abortion which is something that has been there for vakadzi vemunomo for the past 50 years kuti vane choice kana vachida kuabort yaakuzovharwa nemarepublicans marepublicans ari kuti hakusisina zveabortion meaning kuti vakadzi havasisina chance yekuti ivo vaselekte vachuze zvavanoda nemuviri wavo nenhumbu dzavanenge vabata and also madhemocrats ari kuti tarisai zviri kuitika nevanhu ava vari kudinaya maelections vakuda kuisa vanhu vavo kuitira kuti mangwana kana vavhota maelection enyu asaverengwe so ya ndozvandaona so far zviriko kuti madhemokrati ane hope wona ivo kuti vanhu vachanzwa zvavataura sezvo vakambonzwa previously marepublicans dai vari kutarisira kuti haiwa bodo economy ndiyo iri kutarisirwa nevanhu saka vachavhota against madhemocrats for that
sarudzo dzanhasi idzi dzakasiyana zvakadii nedzimwe sarudzo dzamakaona muamerica
sarudzo dzanhasi to be honest with you usually mamidterms akasiyana nepresidential but this year tiri kuona kana tatarisira maearly voters already 41 million americans vatovhota in early voting which is a record honestly speaking vatopfuura zvavakaita muna 2018 early voting so usually early voting inoitiwa nemadhemocrats saka there is hope pamadhemocrats kuti vanhu vavo vazhinji vatovhota but election iyo yakakosha direct because whoever anocontrola the house the speaker ndiye anozoita webato ravo
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo rimwe gweta rinoyera kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda kudai asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena nhasi america iri kuita sarudzo dzepakati petemu mapato ose achitarisira kukunda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko marcus gande nenhau rwerurimi rweeastern ndebele.